Zvabuda musarudzo tinozvigamuchira kunyangwe kana paitwa maelections pane maconstituents anenge achirwidzanwa seizvozvi anga aripo ari mapfumbamwe. Ukandibvunza ini ndinokuudza kuti dei tata mawana ose, nokuti isu tichiva nepolitical party yedu inonzi ZANU-PF taitoiitira kuti tigokunda musarudzo. Saka kana paita mukana wemaelections sezvino, isusu tine tichoti dei tahwina ose. Pakana tawana tawana vamwe vakawanawo mamwe, tinozvigamuchira nokuti ndiyo nzira yedhemokrasi ka.
Asika vamwe vanoti havasi kuona utongo hwejekerero huri kuitwa muZimbabwe vatogarepi, nekuti ZANU-PF iri kupomerwa mhosva yekushandisa matare nevamwe vanhu vakaita savatabangu kuti ikwanise kusvika 2/3 majority yozovandudza bumbiro remitemo kuti vamunangagwa vatonge kusvika madhonga ameranyanga.
Kuti tinotsvaka 2/3 zvokuti kuda tigozvigotibetsera pakuextenda yatingati temu yomutungamiriri wedu. Handizvo zvatakapomera pati, kana kuti handizvo zvinoita kuti extend. Vanhu vanongotarisa chinhu chimwe chete chinoita kuti zvimwe zvinhu zviitike pakati pamaelections. Handizvo, isusu tinotongoti kana uchida kutonga unoda kufanira kutonga wakanyatsogutsikana, uchiwana rutsigiro runobva kuexecutive, executive ichiwana rutsigiro rwemamembers of parliament anenge akakwana. Pakanzi vanoda kuti muvhote zvokwadi, motovhota muri pamwe chete muchiziva kuti chatinoda kuti chienderere mberi chinoenderera mberi. Saka vose vaunoziva vanoita mapolitical parties not only in Zimbabwe but throughout the world vanovavariya kuwana majority. Majority ndeimwe nzira yokuti unenge uchimiririra ruzhinji rwavana veZimbabwe. Saka decision yako inenge ichimiririra vanhu ivavo vazhinji. Saka haisiri nyaya yokuti tinoda kungozvishandisa chete patemu kana pakuchinja constitution. Aiwa, muparamendi mune zvizhinji zvinoitikamo zvinodiwa kunge muine majority. Saka vanozvitaura ava hatingazvinetsi especially veopposition, ndomagari avo kuti tiite maelections aya. Hatizisu takazvironga.
Sei muchiti handimi makazvironga vatogarepi ivo vachiti mutauriri wedare reparamendi anova nhengo yeZANU-PF vamudhenda ndo vakabva vaendawo pamberi kutambira tsamba yemunhu wavanga vasingazive veCCC vachibva vaita kuti paitwe sarudzo?
Ndivo vakazvironga. Kumba kwavo ikoko ndokwavakatangira mbonga mupopoto. Isu taona vaita mbonga mupopoto. Mutemo ukati kana vadaro vadzingana itai maelections, hatingati mabyelections.